International Edition, your go-to source.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nasanga na zogare manera anasi uri musi wechipiri kunyana 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wandu hwevanhu hwatikuona huchiitika muZimbabwe huri kuratidza kuti hurumende kana kuti bato rezveutano harisi kunyasa kuziva kuti atingati maareas of COVID-19 spiking the api.
Bazi rezveutano rakaziisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 hwakasvika pamazana maviri nevanhu vaviri kana kuti 202 mushure mekushaya kwevamwe vatanhatu. Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti hadzioni nhumwa dzeAfrican National Congress dzichikwanisa kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe nemazvo.
Nhamo dzatakatarisana nadzo senyika dzinongogadzirika kana vanhu vazhinji vanenge vane maonero akasiyana vauya pamwe chete kuti vataurirane kuti ivo vogadzirisa sei nhamo yatakatarisana nayo senyika.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzerunyararo dzinoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kutaurirana chokwadi kuitira kuti matambudziko ari munyika agadziriswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 hwakasvika pamazana maviri nevaviri kana kuti 202 mushure mekushaya kwevamwe vatanhatu. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakasvika nezuro wakare pazviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 6497. Vanhu vapora kuchirwere ichi vasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi maviri nemumwe kana kuti 5221. Izvi zvinosiya vanhu vanosvika chiuru nemakumi manomwe nevana kana kuti 1074 vaine chirwere ichi munyika yose. Vanhu vanosvika mazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 836 ndovakavhenekwa nezuro kuona kana vaine chirwere checovid-19 munyika yose. Uwandu hwevanhu vakavhenekwa uhu hunonzi nenyanzvi mune zveutano uye vari mudzidzisi paNottingham Trent University kuEngland Dr. Matthew Nyashano ushoma zvikuru zvekuti nyika iti iri kuita basa mukurwisana nechirwere ichi. Dr. Nyashana vanotiwo kukwira kwehuvandu hwevanhu vari kufa munongedzo wekuti chirwere chakapararira muvanhu vakawanda, izvo zvinofanirwa kuvhundutsa vanhu votora matanho nekukasika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Uwandu hwevanhu hwatikuona huchiitika muZimbabwe huri kuratidza kuti hurumende kana kuti bato rezveutano harisi kunyasa kuziva kuti atingati maareas of COVID-19 spiking ndeapi. Nekuti kana tichitaura nezveutano pamwe chete nekudzivirira chirwere checovid, iye zvino surveillance system dai chititaridza kuti alright, vanhu vakawanda vari kuwanikwa around Harare kana kuti kusouthern part kwenyika uko kune vanhu vanenge vachibva kunana South Africa kwatinoziva kuti kune vanhu vanenge vakati wandei vakabatwa nechirwere cheCovid. Apo muHarare vanhu vakazhinji vanenge vachimhara pa International Airport yedu vanenge vachibva kunyika dzakasiyana siyana. Ndokunenge kuchifana kunge kuchionekwa kuti kwadzivirirwa vanhu ikoko. Uyezve mari dzakawanda dzezvekurwa nechirwere cheCovid dzinge dzichiiswa imomo.
Tichiona uhuwandu hwevanhu vakavhenekwa kuti vane coronavirus here pazuva rimwe chete 836. Munogutsikana here neuwandu tichionawo kukura kwakaita nyika kana kuwanda kwevanhu vemunyika?
Vanhu 800 and something vakatestwa nezuro. Ndinofunga kuti tichitarisa isusu population yeZimbabwe inogona kunge ichitarika kana kuti ma 14 million. Vanhu vashoma zvikuru. Ndinofunga kuti isusu muZimbabwe mari yeCovid-19 iri kushandiswa kuchengeta vanhu for so long in such a way yekuti tikuona kuti mari iri kungopera ichichengeta vanhu vachinzi vakaisoletwa. Asi hazvibetsere kuti zvitibatsire panyaya yekuti tinge tichiona kuti vanhu vakabatwa nechirwere ndevapi. Dai mari yeCovid ichitoiswa kuti vawane zvekutestisa.
Tiri kunzwa Dr. Nyashanu kuti dambudziko rave pakutyirwa kuti vanhu vangadai vave kunyanyo tapurirana chirwere inganzi community spreading. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tinokurudzira kuti dai zvazvichikwanisika muZimbabwe, vanhu kana vachibuda panze vange vaine mamaski, kana vachizonosangana vakwanise kunge vachiita yatinoti social distancing yekuti vasakusvika padyo nepadyo, zvikuru sei kana vachisangana kana kuri kundufu, vasachema vachimbundirana, nekuti mukudero imomo ndo mavanopanana chirwere cheCovid-19.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuEngland, Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kwakare kuEngland neStudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica inoti vanhu vabatwa neCovid-19 pasi rose vadarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu nezviuru mazana mashanu kana kuti 25.5 million. Chipatara ichi chinoti vanhu vafa pasi rose vadarika mazana masere nemakumi mashanu ezviuru kana kuti 850,000. America ndiyo iri pamusoro iine vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million vabatwa neCovid-19 kuchiti vanhu vafa vadarikawo zviuru zana nemakumi masere nezvitatu kana kuti 183,000. South Africa ndiyo iri pamusoro muAfrica yose iine vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezvinomwe kana kuti 627,000. Vanhu vafa vadarikawo zviuru gumi nezvina kana kuti 14,000. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dziri kutambira nenzira dzakasiyana siyana. Danho rakatorwa nebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rekutuma nhumwa dzaro kuZimbabwe kunotsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko ari munyika. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera mashoko adziriswa nemutungamiriri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa mushure memusangano mukuru webato ravo wakaitwa nezuro, uyo wakabuda nechisungo chekuti bato ravo ribatsire muhurukuro dzekutsvaga runyararo muZimbabwe. VaRamaphosa vaudzawo vatori venhau kuti bato ravo reANC rakawirirana kuti paitwe nhaurirano pakati peZANU-PF neANC senzira yekutsvaga nzira dzekubatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe, uye ANC ichataurawo nemamwe masangano ari muZimbabwe. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vati havaoni hurukuro idzi dzichifamba zvakanaka sezvinotarisirwa neveruzhinji muZimbabwe kana mapato ari kutonga muSouth Africa neZimbabwe kana ari iwo ari kuiswa pamberi penhaurirano idzi.
Chikuru chichava chimhinga mupinyi panyaya yematoks aya inzira yazviri kuda kuti zvifambiswe nazvo, zvikuru sei neZANU-PF avo vanoti vanofanira kungokurukurirana samapato chete vachitarisa kuti ivo neANC ndiyo avanoti aya marevolutionary parties. Saka izvozvo zvekuda kuvharira vamwe panze, zvekuda kuona sokuti Zimbabwe inoturikirwa nemufungo wavo chete, ndo zvikuru zvaida kuti hurukuro idzi dzinge dzichinetsa.
Vakuchera vati bato rezanu PF rinofanira kutanga rabvuma kuti munyika mune matambudziko anoda kugadziriswa, kwete naiyo chete, asi kuti nemamwe mapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimiririra ari munyika.
Chimhinga mpinyi chikuru chandiri kuona vatungamiriri vedu vezvematongerwo enyika vari kuita sagonzo naching'ai, vasiri kuda kugara pasi kuti vaonane nekuonesana madzudzo ari muno, kubudikidza nekuturikira kwavari kuita zviri kuitika muno. Vamwe vachiti hakuna zvinetso zviri muno, vamwe vachiti nyika iri kupfira. Saka ipapo pakakwanisa kugadziriswa kuti vezvematongerwo enyika vagare pasi vaone matambudziko asangana nevana vezimbabwe kusvika parezvino. Zvinhu zvingafambira mberi, asi kana pasina kuwirirana kuti zvingafambiswa sei, zvikuru sei pakuunza ava vezvematongerwo enyika pamwe chete, ndinoona nhaurirano idzi dzisina kwadziri kuenda.
Imwe nyanzvi inodzisa patswane University of Technology Variki Mukonza vatiwo havaoni hurukuro idzi dzichibudirira kana dzisingaiswi pamberi zvido zvemapato anopikisa muZimbabwe.
Danho riri kutorwa nemakurukota epamusoro ebato reANC idanho rakanaka zvikuru, asi rakanaka kudaro tinoona sekuti tichasangana nezvingamupinyi zvakati o. Chivingamupinyi chekutanga ndechekuti vari kunosangana nebato riri kutonga reZANU-PF risiri kutenda kuti munyika muna matambudziko. Chechipiri chichaitika chandinoona ndechekuti bato reZANU-PF richazama kurambidza makurukota ANCI kuti aende anoona mamwe mapato anopikisa, uyezve neavo vanoshanda vakazvimirira non-government organization, nekuti bato reZANU-PF nehurumende yeZimbabwe vanenge vasingadi kuti zviri kunyatsoitika zvibude.
Chipangamazano musangano rePolitical Economic of South Africa vaGideon Chitanga vatiwo kana dambudziko iri riri muZimbabwe risina kugadziriswa nekuchimbidza zvichaita kuti vanhu vakawanda vemuZimbabwe varambe vachitsvaga upoteri muSouth Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza nyika iyi. Asi mutauriri weZANU-PF muSouth Africa vaKenneth Mandaza vati ichokwadi kuti Zimbabwe ine matambudziko, naizvozvo yakazvipira kuita hurukuro nemunhu wese.
ZANU-PF yagara ichitambira kuti vanhu vapote vachitaurirana, ndosaka paine sangano rePoland iro riri kukurudzira vanhu kuti vose vauye titaurirana. Kana paine zvinoda kuti South Africa inzwisise, zviri kwavari kuti vatumire vanoenda vachinotaura nehurumende, votaura nevamiriri mapata akasiyana siyana ane chido nenyika yeZimbabwe.
Asi vamandaza varamba mashoko ekuti hurumende yeZANU-PF iri kutyora kodzero dzevanhu munyika. Mwedzi wapera vaRamaphosa vakatumira nhumwa nhatu kuZimbabwe dzinoti vaSidini Mufamadi, amai Baleka Mbete navangu wako Ramasodi, idzo dzakasangana chete nehurumende yavamunangagwa dzikadzokera kuSouth Africa dzisina kuita hurukuro nevatungamiriri vemapato anopikisa hurumende, kusanganisirawo masangano akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Nyanzvi munyaya dzerunyararo pamwe nedzematongerwo enyika dzinoti zvinhu zvicharamba zvakaita manyamamire nerongo muZimbabwe kana hurumende yava Emmerson Mnangagwa ikaramba yakaomesa musoro ichiti munyika muna matambudziko. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Jesina Mukoko vanoti Zimbabwe haisi kuzofambira mberi kana hurumende ikaramba ichiratidza kuti haisi kunzwisisa matambudziko akatarisana neveruzhinji. Muzvare Mukoko, avo vakambopambwa vakatochiwa vari mumaoko ehurumende muna 2008, vanoti kunyange hazvo vari kutonga nyika vasiri kubvuma kuti zvinhu zvakaminama muZimbabwe, veruzhinji munyika vari kugara vari panyanga dzamushore.
Hurumende iri kufanira kuona kuti pane dambudziko. Ikatadza kuona kuti pane dambudziko, hapana chinogona kugadzirika. Hazvibatsiri kuti vaise zvikuni munzeve votadza kunzwa zviri kutaurwa nevanhu. Nekuti vakatadza kunzwa zviri kutaurwa nevanhu, hapana chavanogona kugadzirika. Zvinhu zvinogona kugadzirisika nekuti kutaurirana.
Imwe nyanzvi munyaya dzerunyararo, Reverend Remotsi, vanoti kana pasina muonera pamwe unoitwa nevanhu vemuZimbabwe, hapana chinogadzirisika munyika. Vamotsi vanoti kunyange hurumende iri kuti munyika hamuna dambudziko, chokwadi chiripo ndechekuti veruzhinji vari kutambura zvakanyanya munyika yavo.
Dai vanhu vakabatana pamwe chete, kuisa musoro pamwe chete, kuti tingaite sei kuti tigadzirise dambudziko redu, because dambudziko ndereni tose. Veruzhinji rweZimbabwe izvino rakatekeshera pasi rose vachitiza mararamiro avari kuita muno.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vanoti semachechi maonero avo ndeyekuti nhaurirano ndiyo chete nzira ingagadzirise zviri kunetsa munyika. Vamutata vanotiwo zvizvarwa zveZimbabwe pachazvo kana zvikabatana zvichiita muonera pamwe ndizvo chete zvinogadzirisa matambudziko akasunga nyika mbera dzakondo.
Nhamo dzatakatarisana nadzo senyika dzinongogadzirika kana vanhu vazhinji vanenge vane maonero akasiyana vauya pamwe chete kuti vataurirane kuti ivo vogadzirisa sei nhamo yatakatarisana nayo senyika.
Zviri kutaurwa nenyanzvi munyaya dzerunyararo zvakatsigirwawo nemizinda iri muZimbabwe yenyika huru dzinobatsira Zimbabwe munyaya dzakasiyana. Vamiririri vemizinda iyi vakaburitsa gwaro riri kushora zvikuru kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe neuori huri kuitwa munyaya dzezvezvicherwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi vachipindura padanho rakatorwa nemizinda iyi iyo inosanganisira Canada, America, Netherlands nemimwe, mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vachafadzwa mugwadi vakati nyika idzi dzinofanirwawo kuteerera zviri kutaurwa nehurumende yeZimbabwe.
Zvavanyora izvi ndiwo marara. Tinoti marara hatina nguva yekuteerera marara. Kana vachida kuteererwa ngavachitanga vateererawo. Havangaudze hurumende vakapa zvirango zvoupfumi zvekuita vatiteereri marara akaita seiwayo.
Sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vanoti vanhu vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete vogadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika mavo.
Saka tinei tichiti vanhu vedu dai vabatana pamwe chete kana paine zviri kunetsa munyika vanhu vaise musoro pamwe chete vanhu vachitaurirana. Zviri kuitika izvi hurumende iri kutaurirana nemapato akasiyana siyana. Isu yaivashuviro yedu yokuti mapato ese zvematongerwo enyika anga ari mukati mekutaurirana kuri kuitwa ikoko.
Komishini yava mugwadi iyo inovawo boka rakaumbwa nehurumende rakaburitsawo mashoko enyunyuto pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Komishini yakakurudzirawo hurumende kuti iferefete nyaya dzose dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi hurumende inoti kunze kwedambudziko reCOVID-19 hapana matambudziko ari munyika, uye vari kuti munyika mune matambudziko vanhu vari kushandiswa nevavengi vane chinangwa chekubvisa hurumende iripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weMalawi Lazarus Chakwera vadzinga mukuru wemauto ndokubva vamutsiva nemukuru wemauto akadzingwa nevaimbo vemutungamiri weMalawi vaPeter Mutharika. Vachitaura paterevhizheni vati kudzingwa basa kwakaitwa General Vincent Nundwe hakuna kuitwa zviri pamutemo. Vati nekudaro vadzosera General Nundwe semukuru wemauto emuMalawi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti ichadzosera mamwe mapurazi kuvarimi vachena senzira yekusimudzira nyaya dzekurima uye upfumi hwenyika. Asi nyaya iyi yakonzera mutauro wakanyanya, vamwe vachiti zvirikuratidza kuti urongwa wehurumende wekugovera ivhu kuvatema wakundikana, asi vamwe vachiti zvichabatsira nyika kukwezva vemabhizimusi vekunze vangavotya kuti upfumi hwavo hunogona kungopambwa munyika. Vamwe muhurumende vanotiwo zvimwe zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nenyaya yevhu zvichabviswa. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nezuro, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka vakaudza vatori venhau kumahofisi ehurumende emunhu Mutapa muHarare kuti hurumende panguva yakakodzera ichazotora mimwe minda kubva kuvatema ichipa vamwe varimi vachena vakambotorerwa mapurazi aya kubva muna 2000. Mukuita izvi, vanhuwe vakati chido chehurumende ndechekusimudzira mabasa ekurima uye nyaya dzezveupfumi. Ko, danho rehurumende iri rinorevei chaizvo? Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avo vanodzidzisa paDurban University of Technology avo vanoti
idanho rakanaka zvaro tikaritarisa panhau dzemaproperty rights, asi tinoona kuti pane nyaya iri sensitive ipapa nekuti land tichiitarisa yakatorwa kuvanhu vatema. Haya, vana kumbopuwa compensation zvachose. Varungu vachena nhasi tavakwapa compensation. Saka hurumende inonga iri desperate kumhanyira kuda kufadza vechichena kumadokero kuti dzimwe dzenguva ingaona rubatsiro yobva ya it commit a suicide.
Ko, sei vachiti uku kuzvisungirira?
Sei ndichiti suicide. Hatina mari inosvika $3.5 billion yekuita compensate varungu ava. Minister of Finance vari kuti vachaenda kunotsvaga mari kumamarkets, international capital markets, kunova kusika kwasi kubudisa mari inodiwa neZimbabwe nekuti Zimbabwe ine zvikwereto zvinosvika kuma $10 billion. Saka hakuna investor anoisa mari mukanwa mengwena echiona isingadzoki. Kutaura kuno, mari iri mumashure mekubhadhara kwaitiutadza kubhadhara yaakuma areas iri kusvika kuma $7 billion. Saka ndinoona kuti chikwereto chetapiwa navamutunove chichauya kugeneration yedu chateera.
Asi vanoongorora nyaya dzezveupfumi vaRejoice Ngwenya vanoti zvakakosha kuchengetedza kodzero dzevanhu vanenge vauchika mari munyika zvisinei kuti vachena here kana kuti vatema.
Semunhu agara achirwira kodzero atingati maproperty rights, zvakanaka kuti hurumende ZANU-PF inge yaona chiedza kuti kuda murungu kana muindia kana munhu mutema, munhu akatorerwa anofanga tadzorerwe. Asi dambudziko nderekuti chibvumirana icho chinonyorwa papepa chisina kutsigirwa nebumburo remutemo tinofunga kuti hachishandi.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari munyori anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato reZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti hapana chakaipa pane zvaitwa nehurumende.
Hurumende yaita zvanofanira kunge zvichiitika nekuti Constitution yeZimbabwe inotaura kuti vese akatorwa prize zvese zvaanga akaisa ipapo kwete ivhu, asi zvinofanana nemadhamu kana madhibha kana dzimba kana infrastructure yaanenge akawedzera ipapo paprize anofanira kunge achipiwa muripo wacho.
Vamuponda vati izvi zvakakosha nekuti
kuti Zimbabwe ine rule of law, saka nyaya yelendi yanga iri nyaya yanga iramba ichingokonzeresa mhirizhonga. Munozva ari masanctions akaiswa neAmerica neBritain neEU paZimbabwe akatangirayo kunyaya yelendi iyoyi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti hurumende iri kuita izvi pari zvino nekuda kwekuti yave kushorwa pasi rose nekutonga nedemo.
Haringori danho rekuzvichenura kuva paminda unokwanisa kunge utori mucherechedzo wekuti zvirongwa zvavo zvimwe zvavaiita vachidada nazvo zvakafanana nana Command Agriculture zvinenge zvisiri kuvapa zvavari kutarisira.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti nyaya yehuori pakugovera minda ndiyo yapa kuti nyika isvike pairi iko zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Norondo yemurwiri wekodzero dzevanhu Mushakabvuva Patterson Dzamara avakashaya tondo rapfuura pamwe nemukoma wavo vaitai Dzamara avakapambwa vakatsakatika muna kurume mugore ra 2015 yakurudzira sangano reZim Rights kuti ritange chirongwa che hashtag be the champion for rights campaign icho chakanangana nekudzidzisa veruzhinji pamusoro pezvekudzivirirwa kwekodzero dzavo. Michael Ove weStudio 7 abata mukuru wesangano reZim Rights vadzikama ibere kuti tinzwe nezvechirongwa chavo.
Sekutaura kunoita zita racho, chirongwa chakanangana nekuti icho tisimudzire mumwe nemumwe wedu ange ariyo gamba rekurwira kodzero dzevanhu. Kazhinji vanhu vava kutofunga kuti kurwira kodzero dzevanhu ibasa rema NGO. Vashoma vanofunga kuti kurwira kodzero dzevanhu basa rangu inini pachezvangu sechizvarwa cheZimbabwe uye semumamana mumatunhu matinogara kuti vanhu vange vachikwanisa kurongana pachezvavo vachiti isusu matambudziko edu ndeaya toita sei. Kazhinji vanhu vaakungomirira kuti kuchauya vemaNGO. Saka be the champion for rights campaign inoonangana nenyaya yekuti gamba racho rinogera kodzero dzevanhu. Ndiwe
muri kufamba mumatunhu muchivadzidzisa zvinhu zvakadii?
Wari wekutanga ndewe matunhu eZim Rights. Zim Rights yane makore iripo. Saka Zim Rights yakarongeka kubva kuzasi zasi kumatunhu. Saka matunhu aya anotungamirirwa nemacommunity leaders variko kumatunhu ikoko. Ndo kwatinotanga kuenda kuti tinge tichinotarisa kuti saka ndezvipi matunhu mamunogara zvatingaite kuti musamirire avo vanobva kuma NGO kuti muite basa rekodzero dzevanhu asi kuti musumudze dunhu renyu mugadzirise zvamakasangana nazvo. Waro wechipiri hunonyanya kubata vechidiki vaya vanonyanya kutamba vari pamatandetande pamatwitter ndo yatinoti digital activism. Tiri kuumba yatinoti isusu digital activism toolbox. Inotova dunhu pachezvavo rinounganidza zvikuru sei vechidiki avo vanofarira zvekurwira kodzero dzavo kunyango vari padande mutande.
Chirongwa ichi chichange chichivabatsira sei kuti ava vanorwira kodzero padande mutande vachitaurawo maondero avo pamusoro pezviri kuitika munharaunda dzavo padande mutande pave nechange inoizoitika paground?
Chimwe chemaresources atiri kuisa paZim Rights ndo mukana uya wekuti kana munhu achida kutaura nemumiririri wake MP wake kana kansela wake vanongokwanisa kungoenda padande mutande ipapo vanotowana zita remp wavo, adresi kana iri phone number kana iri email votoshandisa maturuzi atakaisa ipapo kuti vange vachitaura na MP wavo. Ndo mamwe mabasa eactivism anokwanisika kuitika nedande mutande.
Vanga vari mukuru weZim Rights vadzikama ibere vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ndinonzi Mai Melissa, ndiri kuno kuJohannesburg in Kempton Park. Nematambudziko muri yekwaDzamara, mbuya Dzamara, sekuru Dzamara, tiri kuchema nemise muri yeZimbabwe nekushayikirwa kwamaitwa naPaterson Dzamara. Toti kuna amaivi Paterson Dzamara, chemeni netariro. Tinoziva zvingaomera sekuru nambuya Dzamara kuti iko zvino vava nevakomana vaviri vavasisina mumhuri. Zvinhu zvinorwadza chokwadi, asi tinongoti mai nababa tinokutendai nekutiberekera vakomana vaviri ava. Mari vakomana vanoziva zvavanoita, vakomana vanorwira rusununguko rweZimbabwe. Asi tongoti kuna mai nababa nemhuri yese nehama neshamwari nematambudziko, zvingarwadzi inguva. Asi nguva yacho inodzoka yakutirwadza kuti taparadzaniswa neumwe wedu watanga tichiti pamwe achashanda nesu, ashanda nemhuri yeZimbabwe kusunungura Zimbabwe. Saka tongoti unematambudziko medzamara muri ndiyo yemasirwa kubatana na medzamara vakuru maita idzamara kuti moni kurera muri dzedu dzasiwa idzi mashita.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@viewaynews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewayshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili emhlaka 1 empandula 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
inkuthazo engaba layo ngokubana silandele izimiso ezivele zifakiwe ezokuthi umuntu kumele athi social distance. Nxa ubona ngonusulawo lomkhuhlane akumelanga ube ubhodabhoda phandle kodwa kumele uhlale phansi ubusufonela be-rapid response.
Abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukubana aqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 asebetholakale belegciwane leli eZimbabwe.
Siyakwamukela okwenziwa yi-ANC kodwa ke okunye ekwenza ukuthi singathembi kahle ukuthi phela singathi ukuyoqinisa ubungana bensinezani okuyinto vele engeke isize kakhulu uZulu waseZimbabwe.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC selithethe isinqumo sokuthumela iqula eZimbabwe ukuyakhulumisana lebandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo ukuze kuphunywe lesisombululo sokulungisisa ingxaki ezibhekane lalelo lizwe. UZulu wakobulawayo uthi isinqumo sikahulumende esokubuyisela umhlaba kubalimi abamhlophe siveza ukubana uhulumende usephelelwe ngamacebo ukuvuselela ezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. EZimbabwe jikelele abantu asebetholakale bele COVID-19 sebefika kunkulungwane ezedlula eziyisithupha 6497. Leli gciwane selibulele abantu abedlula amakhulu amabili 202 kwasindaba zinkulungwane ezedlula izinhlanu 5221. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele gciwane leli sebesedlula isigidi 1.2 million labulala inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 29,833. Abekho elitshini John Hopkins University lakwelemelika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amabili lanhlanu 25.5 million abafunyenwe bele COVID-19 yabulala abantu phose isigidi 851,352. Kunjalo nje abezempilakahle baxwayisa uZulu ukubana angayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezabekwa nguhulumende elandela izanhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization ezokumelana lokusabalala kwe-COVID-19 njengoba lokhu ungakatholakali umuthi wokulapha lesi sifo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lesi sixwayiso siza ngesikhathi lilokhu liqansa inani labatholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe, ikakhulu kulabo abangelayo imbali yokwethekelela kwamanye amazwe. Ingcwethi wezempilakahle uDr. Gary Shaba uthi kumgqoka uthi uZulu aqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ezigoqela ugqoka ama-mask, ukugeza izandla sikhathi sonke lokungathintani mahlayana labanye, i-social distancing.
Inkuthazo engabalayo ngokubana silandele izimiso ezivele zifakiwe ezokuthi umuntu kumele athi social distance. Nxa ubona ngonosulawo lomkhuhlane akumelanga ube ubhodabhoda phandle, kodwa kumele uhlale phansi ubusufonela be-rapid response. Yibo abasiza ukuthi bese bebona ukuthi bengakwenza yini i-test kumbe bengakukhuthaza ukuthi hayi isolate at home.
Ukuzilondoloza uDr. Shaba uthi kumgqoka kakhulu ekuphepheni kulo mkhuhlane njengoba lokhu kusadingwa umuthi wokuwelapha.
Nxa sikhangela umkhuhlane we-COVID-19 akukatholakali iphilisi elewelaphayo esingathi yi-cure yomkhuhlane lowo. Kodwa eqinisweni umkhuhlane lo awukatholakali indlela yokuwelapha.
Enye njalo ingcwethi wezempilakahle uDr. Henry Madzorera owake waba ngumphathintambo ngesikhathi sombuso kahulumende womanyano uthi isilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini 80% sabantu beZimbabwe sihlaselwa yilo mkhuhlane, lanxa usiza kibo ungelalaka kangako abathi ngesilungu yi-mild COVID. Esikhathini uziphelele nje umuntu engazange ananzelele ukuthi ube lawo. Kungakho-ke ekhuthaza uzulu ukuba azinakekele ngokufaneleyo lalapho esetholakale elomkhuhlane, abone ukuba akawutheleli abanye abangaba ngabemuli loba asebenza labo labangane.
Rest, sleeping well when you have got a COVID.
Bayithola isikhathi sokuphumula, ukulala ubuthongo obeneleyo lapho uthe watholakala usulawo lomkhuhlane, kanele ukungakhathazeki engqondweni ngesikhathi ungekhaya lapho kuthiwe ungahlangani labanye i-self-isolation. Ngokunye kokusiza kakhulu lapho uthe waba nezibonelo zalo mkhuhlane kodwa kungezingelamandla kakhulu, shiyelani lotshwala ngoba buqedela umzimba amanzi okuyinto engawulungelanga umzimba wakho.
Lanxa inani labatholakala belalo mkhuhlane bengazange bavakatshela kwamanye amazwe lilokhe kuyilo eliphezulu, uhulumende ethi ujajuliswa ikuba isilinganiso esikhulu sabatholakala belalo mkhuhlane besila kiwo. Phakathi kwabedlula kancinyane inkulungwane ezimbili lengxenye 2541 abatholakale belegciwane leli eHarare, kusile abazinkulungwane phose ezimbili 1962. Kodwa phakathi kwabangamakhulu amabili 202 asebebulewe yilesi sifo elizweni jikelele, iHarare iyakhokhela ngokuba labantu abedlula ikhulu 110 asebetshonile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC selithethe isinqumo sokuthumela iqula eZimbabwe ukuyakhulumisana lebandla leZANU-PF, amabandla aphikisayo lezinye inhlangothi zonke zempilo ngenjongo yokudinga isisombululo kunkinga ezibhekane leZimbabwe kwezombusazwe lakwezomnotho. UBenedict Nhlapo usiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma nabezindaba ngemva komhlangano wekomiti enkulu ebandla le-African National Congress ANC, umongameli Cyril Ramaphosa uthe ibandla lakhe selinqume ukuthumela iqula eliza kuyazwisisa ngokugcweleyo ngalokho okwenzakala eZimbabwe.
The Secretary General will be finalizing the delegation that will be going to Zimbabwe in days. A deep desire that
leli qula lizalubhekisa eZimbabwe kungekudala liyehlangana lawo wonke amaqula athintekayo
Zimbabwe, that we get as broad a view of what is happening in Zimbabwe.
Umongameli Ramaphosa uthi uhlupho lweZimbabwe seluqalile ukukhaphakela elizweni lakhe, yikho kuqakathekile ukuthi bancedise ekutholeni isombululo.
We are having to deal with a situation on our borders. We are continuing to feel them on our border.
Lolu hlupho seluhlupha emngceleni yethu, yikho kufanele sincedisane njengabomakhelwane.
We see the extent to which we can be supportive of one another in whatever shape or form.
Inyathelo le-ANC leli selimukelwe ngabaningi. Umgcini sihlalo webandla le-Movement for Democratic Change Alliance kwele South Africa, uMnumzana Trust Ndlovu, uthi linyathelo elihle loba nje besesaba ukuthi funa amabandla lawo mabili esabe ukutshelana amaqiniso.
Siyakwamukela okwenziwa yi-ANC, kodwa ke okunye ekwenza ukuthi singathembi kahle
ukuthi phela ngathi ukuyoqinisa ubungana bensini ezana okuyinto vele engeke isize kakhulu uZulu waseZimbabwe. Kuye kwenzeka kwazile phela ukuthi thumela abantu laba abanikeza igunya le-AU izanu ibone ukuthi akuzange kuzokhulunywa ngobungana la, kuzokhulunywa ngokulungisa ilizwe.
Isikhulume sebandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bandla lakhe liyalemukela leli nyathelo.
We feel that such engagements are necessary and are informed.
Kuqakathekile ukuthi iSouth Africa izwisise kabanzi indubo ezibhekane leZimbabwe ukuthi yazi ukuthi ingasiza kanjani.
In depth understanding of the challenges so that whatever decision they take to help Zimbabwe is well informed.
Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Somadoda Fikeni uthi akuthembisi ukuthi ukukhulumisana kwamabandla omabilila kungaluqeda uhlupho olubhekane leZimbabwe.
I would rather trust the state-to-state approach.
Kungcono ukukhulumisana ohulumende ngoba amabandla la alwela impi yenkululeko ndawonye angagcina eseqinisa ezobungane. Kugcine kusiba nzima ukuthi bakhulume lamabandla aphikisayo.
May not even have the credibility where they may want to talk to the opposition parties.
Umnumzana Ramaphosa uvumile ukuthi akulanto etheni eyafezwa izithunywa azithumela eZimbabwe njengoba umongameli Mnangagwa wathi ufisa kube lolunye uhlelo lokukhulumisana lamanye amabandla okwenza zaphenduka zingakhulumanga lawo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abasakhutayo abalwela ilungelo loluntu lokhu besakhala ndawonye lemoli yakoZamara ngemva kokuphupha kuka Dr. Patson Zamara ngeviki edluleyo eleminyaka engamashumi amathathu lane 34. Besithi ayisikho ukulahlekelwa kwemoli yakoZamara kuphela kodwa layo yonke intsha yeZimbabwe, ngoba wayengomunye owayekhokhela ekukhuthazeni ukulondolozwa kokuthula elizweni langokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ukuze abatsha bathole amathuba okuzithuthukisa. Ukubhubha kukaZamara langokunyamalala umfo wabo uyitayi Zamara ngomnyaka ka-2015 kuchiye intsha elizweni iveza ukuba ibuhlungu ngokulahlekelwa nguPatson esesemncane kangaka. Incoma ngesibindi sokumelana lokuncindezelwa kwamalungelo oluntu elizweni ephakamisa ilizwi lakhe isola okubi obe kusenzakala elizweni njengomfo wabo uItayi. Ukuze sizwe okuningi ngembono yabatsha kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu, uMichael Wobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu oke wasebenza lamajaha omabili akoZamara uItayi loPatson.
Impilo eyaphilwayo ngomnumzana Patson impilo eyayingeyokulwela ilizwe lakhe leZimbabwe, njalo nanokho ayekucabangelayo ukuthi uZulu kumele akuthole, njalo aphile impilo elungileyo, impilo enhle. Sibona nje waqalisa ukulwela ilizwe ngemuva kokuthunjwa kukamni wabo esefuna naye ukuthi athole impindulo, yikho lapho aqalisa khona ukulila amalungelo kaZulu okwaba yimpilo yakhe ayiphilayo okwesikhatshana nje, kodwa kwaba ne-impact enkulu. Njalo wakhona esikwanisa ukufundisa abanye nabo ukuthi bamele uZulu.
Emngcwabeni kaZamara sizwe abantu abanjengoNelson Chamisa besithi uZamara ube ngomuntu obefisa ukuthi kube lokuthula elizweni, kube lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu, njalo kube lokuthuthukiswa kwabatsha elizweni. Njengosakhulayo nxa sesikhangela impilo kaZamara, kuyini okumqoka okumele sikufunde?
Into eqakathekileyo okumele sifunde njengabasakhulayo empilweni eyaphilwayo ngumnumzana Patson ngeyokuthi akumelanga siqaqakathekise esingathi ngama-personal needs ethu. Kumele sikhangele ukuthi silwele uZulu, njalo ukuthi ilizwe lethu libe lihle njalo liphileke kakuhle, ngoba yena waphila impilo eyayiqakathekisa uZulu, impilo ayengazi akhangeli yena ukuthi ngakwakhe kumi kanjani kodwa wayilwela uZulu onjikelele. Into okumele siqakathekise njengabasakhulayo lathi sibele ilizwe lethu.
Nyoni, ubona ngani obekulwelwa nguZamara empilweni okugoqela ukutholakala kuka iThai Zamara ukuhlonitshwa kwelungelo likaZulu elizweni langokuthuthukiswa kwabatsha kulakho kufezeka na?
Umnumzana Zamara ufike wazobhubha engazange athola impendulo ezokuthi kuyini okwenzakalayo kumne wabo uIthai Zamara. Lokhu kuba into ebuhlungu kakhulu njalo into ebambayo kakhulu okungamelanga thina njengoZulu sithi injalo kumele nje sincedise imuli yabo yakoZamara ukuthi ziyithole impendulo layo ukuthi kuyini okwenzakalayo kumfo wabo uIthai Zamara. Njalo thina abatsha akusamelanga sibuyele emuva ngoba sesilamajaha amabili akoZamara asefile elwela efela ilizwe leZimbabwe. So thina singayekela ukuqedisa umsebenzi abawuqalisayo, siyabe sesifanana nabantu abathengisileyo nje i-struggle le ngoba kuyabe kungela ama-results esiwa-achievileyo. Sokusobala nje ukuthi sokumele siqedise lo msebenzi owaqaliswayo ngamajaha la akoZamara omabili.
Lo-ke bekungumnumzana Charles Nyoni osakhulayo olwela ilungelo loluntu elizweni. Ubexoxa lo Michael obe weStudio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection lapho isixoxa ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wonosuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 202 eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwelungelo loluntu lapho esizahle sithathe ithuba lokuhlaziya impilo yomunye wabasakhulayo ababelwela ilungelo likaZulu umnumzana Patson Zamara obhubhe ngeviki edluleyo eleminyaka engamashumi amathathu lane 34. Mthwakazo muhle lingakhuthwa yilolu hlelo lelami uMike Hove ngo 8 ntambama.
UZulu wakobulawayo uthi isinqumo sikahulumende sokubuyisela umhlaba kubalimi abamhlophe siveza ukubana uhulumende usephelelwe ngamacebo ukuvuselela ezomnotho, kodwa njalo inengi likhathazekile ngokuthi abantu abahlaliswa kutsha emapulazini wona lawo bazasiwa ngapi. Ubatabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe ngumphathi ntambo obona ngezomhlabathi umnumzana Anxious Jongwe Masuka endawonye lo obona ngezomnotho usikhwica mfundo Mthuli Ncube Izolo, uhulumende uveze ukuba usezaqala uhlelo lokubuyisela abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi ololand reform ngomnyaka ka-2000. Uhulumende uthi uhlelo lolu luzakhangelisisa ukubiselwa komhlabathi endaweni ezahlaliswa kutsha abantu, kuthi nxa kusenzeka abalimi babiselwe amapulazi abo kumbe babelwe kwezinye indawo. Uhulumende uthe njalo uhlelo lokunikeza abalimi umhlaba luzabe luvikelwe yisivumelwano se-Bilateral Investment Protection and Promotion Agreements. Abalimi abakhangelelwe ukwabelwa umhlabathi yilabo abasebebalekele emazweni agoqela ele-United States, e-United Kingdom, i-Germany, Netherlands, i-Denmark, Australia lele-South Africa. Isinqumo sikahulumende lesi sethuse iningi likaZulu ebelingakhumbuleli ukuthi umhlaba ungabiselwa kwabamhlophe. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Bajila uthi lesi sinqumo esithethwe nguhulumende siyadida ingqondo.
Into emangalisayo ukuthi uhulumende usecabange ukuthi avisele umhlabathi ezandleni zabelungu ababelawo ngaphambilini kungakafiki uhlelo lwe-land reform program. Njalo okumangalisayo yikuthi abantu abamnyama bebephiwa lokho okuthiwa ngama 99-year lease, kodwa sizwa uhulumende sesithi abelungu labo ababengabanikazi balakho ukucela ukuthi baphiwe ama-title deeds. Lokhu kuveza ukuthi uhulumende kukhona asekwethuka imali le akade ebathembise yona ukuthi uzabanika angathi kuveza ukuthi akasela siqiniseko sokuthi uzayithola osebebona kungcono ukuthi bengangeni enkingeni ngokuba thembisa ukuba buyisela. Kodwa lokhu kuzadala inkalakatha kwangxoza ngoba iningi labantu asebehlala emaplaza tesi ngabantu abadiliza imizi yabo yasemaphandleni bayahlala khona lemaplazini bathi sebakhe iminija. Abanye ngabantu abasuka ezindaweni wachiya iprovince abekade ehlala kiyo wayahlala kweyinye iprovince. Siyakwazi ukubana aphiwa abantu besuka endaweni ezikhatshana ezinjengemaswingo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu othengayo e-National Consumer Rights Association iNACORA, uthi alubana kule ndlela uhulumende ayisebenzisayo ukuthi bakhulumisane labamhlophe.
Isinqumo sikahulumende sokubhadala abelungu ngokuphathelene lamaplazi layathathayo wapha abantu abamnyama siyahlangahlanganisa izinto eziningi kucele kungasacaci ukuthi ufuna ukwenzani. Ngabe mhlawumbe ubhadale abelungu kuphela wathi nanku nansi imali lapho lalahlekelwa yilokho elaselikwakhile ani kumbe njalo sithi hayi sengithenga lamaplazi ngabe siyezwa siphikisane ngemali yakhona ukuthi kufanele yini bekufanele athengwe yini. Kodwa kuyingozi kulokhu yilokhu athi khona abelungu basengaphenduka beze emaplazini nxa befuna ukuphenduka. Nansi ingozi, kuza kwenza ukuthi abantu abamnyama abasemaplazini besabe ukwenza lokho kuthiwa yi-capital investment bangakha amadamu bangafaki lutho besesabe ukuthi kusasa basengasuswa kubuya abelungu. Kanti-ke ngabe ucacile ukuthi baza bebuyela besiye emaplazini lawo angasetshenziswayo ngabe kuyezwakala kodwa uthi basengabuya emaplazini. Nanso ingozi.
Umnumzana Thembelani Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi uhulumende wayevele etshilo ukuthi abantu bangakhi izakhiwo ezidulayo kakhulu ngoba umhlaba ungasiwabo.
Ngalokho ke siyakwazi ukuthi umhlaba vele ngokahulumende. So ulakho ukuthi umuntu asuswe lapha asiwe laphana. So kusuya ngokuthi isivumelwano sakhona sithithi. Kodwa ke sesuka sikunanzele ukuthi kuzaba njani nxa futhi ngensukwini ezizayo sokuthe kwafika omunye uhulumende laye watsho ukuthi laba kade mbafake lapha sembasusa.
Lesi sinqumo sikahulumende silandela ukulotshelwana kwesivumelwano sokuhlawula kwabalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi abo ngodlame ngomnyaka ka-2000 ese-Global Compensation Agreement phakathi kwabalimi abamhlophe lohulumende mhla ka-29 Ntulikazi lonyaka. Umbiko owethulwe nguhulumende wokubuyisela amaplazi kwabamhlophe uthiye iningi lethukile ngenxa yokwesabela ukududulwa endaweni abahleli kizo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abakunhlanganiso elwela ilungelo labansundu e-Black Lives Matter baqhubeke bejengisela edolobheni le-Portland e-Oregon eMelika ngomvulo ebusuku njalo sekungamalanga alikhulu selokhu baqalisa ukujengisela lokho. Kukanti uMongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden azancintisana layo kukhetho lokudinga uMongameli balezizathu ezehlukeneyo zokuthi lokhu kungabe kubangela udlakela na. Owaye ngumongameli weSudan umnumzana Omar al-Bashir owakhutshwa embusweni ngamandla umiswe emthethwandaba namuhla lapho okusongulwe ukuthethwa kwecala alitheswayo elokugenqula uhulumende ngomnyaka ka-1989 ethatha umbuso.
Uhlandla eliphathelane lezomnotho lamhlanje uhlangothi olubona ngokuthengiswa kwegwayi olwe Tobacco Industry and Marketing Board luthi lanxa isivuno salonyaka sisehlile nxa siqathaniswa lesanyakinye okungananga kuhle kwezulu nxa yokuguquka komkhathi inzuzo etholwe yiZimbabwe lonyaka inengi ukwedlula etholakale enyakinye. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Isikhathi sokuthengiswa kwegwayi lonyaka sifike emaphethelweni ngeviki edluleyo njalo ugatsha lwe-Tobacco Industry and Marketing Board lwazise izolo ukuthi abalimi bathengise igwayi elifika ku-178.7 million kilograms kuphela ngenxa yokusilela kwezulu. Nyakenye bathengise igwayi elangena ku-233.6 million kilograms. Lokhu kutsho ukuthi isivuno salonyaka sehle ngesilinganiso samachumi amabili lantathu ekhulwini 23%. Ngokubika kwenkundla ethula izindaba ebulenjini iReuters. Lanxa isivuno salonyaka sehlile, imali etholwe ngabalimi ikhwelile isuka ku-$447 million etholakale nyakenye yaya ku-$460.7 million lonyaka. Isizathu ikuthi intengo yegwayi ibithe xaxa lonyaka. Kutsho ocubungula ezenotho umnumzana Regishoko.
Okwenzakeleyo ukubana intengo athi ithengwa ngayo itobhako lonyaka ibe ngcono kakhulu ukudlula enyaka ezidlulileyo. Singakhangela ngeprice edlula ngaphakathi between 15 and 20%. Ngoba uzanazelela kubana on average itobhako lonyaka ibithengwa nge-$4 to $5 a kg. Ukwezinyanga umnyaka edlulileyo i-$4 bekuyi-highest price.
Ugatsha lokuthengiswa kwegwayi lolokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lolokwethekelelwa kwelizwe yizo ezihamba phambili ekutholiseni ilizwe imali yangaphandle. Omunye njalo ocubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi inkulu indima edlalwe yikuthengiswa kwegwayi lonyaka ngoba ugatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe alukhangelelwanga ukulethela ilizwe imali ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Lapha eZimbabwe igwayi lisibuyisela i-foreign currency eningi kakhulu njalo okunye ukusibuyisela i-foreign currency okunjenge-tourism bekungasebenzi. So umkhandlo lo odalwe ikungabi khona okwe-foreign currency evela ku-tourism uke kwavalwa mbijana ngenxa yemali eyatholwa ekuthengisweni kwegwayi.
Kodwa uShoko uthi kayisoze iphathise umnotho okuya ngaphi limali.
Singayiqeda le mali wokhangelele siya ku-October November. Ilizwe lijabuka le crisis eningi kakhulu ye-foreign currency ngoba kangasela enye imali esiyabe siyitholile from ama-export and isikhathi esiningi imali yonke esiyabe silayo iyabe sifakwa ukulungiselela ezokulima okomnyaka ozayo esithi sama-cropping. So ungananzelela ngoba siyitholile imali engathe xaxa for abalimi kodwa mboni iloncedo olukhulu.
Ukuchera yena uthi ukuze kube lobubelo kumnotho weZimbabwe kumele kuqiniswe ugatsha lwezokulima abantu bachaye inala baphume endlaleni.
Singaba nesivuno esihle lapha eZimbabwe ngibona njengani kungasinceda kumbe kunganceda i-economy in two ways. Oqala ukuthi intengo ingaba stable especially ezilimo ezinjengomumbu lokunye esikusebenzisa mihla ngemihla ende okunjenge wheat njalo ungasinceda ukuthi sibe le foreign currency enenxa kuyikuthi singathengisa ama cash crops ethu anjengegwayi.
Ushoko ufumelana nalo kuchera uthi okudanisayo yikuthi imali enengi etholwa ngabalimi begwayi ibabhadala ngayo izikwelete zezinto zokulimisa ezifana lemvundiso kanye lamasimu sivisawo. Ngalokho uShoko uthi uhulumende kumele ahlomise abalimi bachiyane lokungena kuzikwelete.
Ngokuya vele kufuze sireduce ama-contract farming sincedise ama-farmers abale capacity yokuthi azibela itobhako engancediswanga ngamakhampani angama-contractors kwenzela ukuthi imali ibe ningi esala elizweni ngoba ama-tobacco contract farmers amaningi asomakhampani ayezweleli Zimbabwe. So imali abayithatha i-foreign currency.
Umnotho welizwe wona uqhubeka usadalala njalo abantu abaningi bekhala ngokudula kwezinto. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Singekehlukani sihlobo kwalamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibandla elibusayo kwele South Africa LANC selithethe isinqumo sokuthumela iqula eZimbabwe. Uyakhulumisa na laba mabandla ehlukeneyo ezombusazwe ukugoqela iZANU PF laphikisayo ngenjongo yokuphuma lesisombululo sokulungisisa umumo eZimbabwe. UZulu wakobulawayo uthi isinqumo sikahulumende sokubuyisela umhlaba kubalimi abamhlophe siveza ukubana uhulumende usephelelwe ngamacebo ukuvuselela umnotho. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.